mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 11 Kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pari zvino tiri kuona kuti kunyange dai zvazvo mihoro isinganyanyoenderane mafambiro ayo nekukwira kuita mitengo, tiri kutarisira kuti zvinhu zvichange zvichiramba zvichikwira munguva inoteera kubudikidza nemhirizhonga yehondo iri pakati peRussia neUkraine, iyo yaita kuti kufamba kwemafuta ecrude oil asanyanyofamba sezvaanga achiita pamashure apa.
Mitengo yehupfu yakwidzwa nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana, kana kuti 15%.
Chekutanga ndingati inini zvakakosha kuti tititaure kuti zvinhu zvinoite kuita necorruption hazvisi zvinhu zvatinotsigira. Saka kubva pakuita ikoko ndingangoti idanho rakanaka, asi chatisina kunzwisisa ndechekuti corruption kana kuti uori hwemhando ipi waita kuti vange vachisuspenda bhodhi iri. Ndozvinhu zvatofanira kuzonzwisisa.
Hurumende yambomisa kushanda bhodhi repetrotrade rose vachiti riferefetwe mhosva dzekusashandisa hofisi yaro nenzira dzisina kunaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reGrain Millers Association rakwidza mutengo wehupfu nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana, kana kuti 15%, richiti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari uri kuramba uchikwira pamwe chete nemutengo wechibage. Bepanhau rezimlife.com rinoti mutengo wechisaga chehupfu che10kg chabva pamadhora emunyika $955 kuenda pamadhora emunyika chiuru chimwe chete nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe $1,099. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti Zimbabwe yakaremerwa nekurwisana kwayakaita nechirwere cheCOVID-19 icho chakatora mari yakawanda, uyezve iko zvino pava nedambudziko rehondo pakati peRussia neUkraine, iyo vati ichavhiringa kuwanikwa kwezvinhu zvizhinji izvo vanoti zvichakonzera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu. Vamutashuvati hurumende inofanirwa kuedza kubatsira vanhu veZimbabwe kuti vasarerwa nemitengo yezvinhu
zvichisvereka mutengo kuvatengi, uye vachiwana mari inokwanisa kunge vachitenga kunyanyanyanya zvinhu zvinodiwa nekudyirwa mumba panguva dzega dzega nezuva rega rega, aya atinoti mabasic commodities.
Pari zvino muri kuonei vamutashu?
Pari zvino tiri kuona kuti kunyange dai zvazvo mihoro isinganyanyoenderane mafambiro ayo nekukwira kuita mitengo, tiri kutarisira kuti zvinhu zvichange zvichiramba zvichikwira munguva inoteera kubudikidza nemhirizhonga yehondo iri pakati peRussia neUkraine, iyo yaita kuti kufamba kwemafuta ecrude oil asanyanyofamba sezvaanga achiita pamashure apa. Uyezve tinoona kuti zvirango zvemasanctions zviri kutemerwa Russia, zvimwe zvezvinhu zvaitawo kuti kufamba kwezvinhu pasi rose kunge kuchiti netsei, kubudikidza nekuti munoona kuti simuno muZimbabwe tanga tichitenga gorosi kubva kune nyika mbiri idzi, asi pari zvino tingangoti isisi tiri kunyanya kurarama negorosi riri kurimwa muno nerinobva kune dzimwe nyikawo. Asi uwandu hwegorosi iroro hwanga huchibva kune nyika idzi wanga uine mutsindo wokuti wanga uchibatsira kuti mutengo wegorosi unge uchiringana kuburikidza nekunge gorosi roro kana rasanganiswa negorosi remuno muZimbabwe. Uyewo kukwira kwemutengo wemafuta epetrol nedizeri ndofunga mukazvitarisa panguva inoyi ndofunga wakakwira kusvika pa $140 pa barrel. Kunyangodai izvozvo wazomboti sidurukei kudzoka kumashure, asi tiri kutarisa isisi kuti kukwira kwawaita wakabva wangoti nenguva pfupi pfupi simukei kusvika pamusorosoro. Saka ndofunga munoona kuti muno muZimbabwe mutengo wacho wakamba wati kwidzweiwo kubudikidza nemafambiro anenge achingoitwa achiita upfumi hwenyika, kusanganisira nemafambiro anoita kuuya kunonge kuchiita peturu nedhiziri muno munyika. Saka mukatarisa kana mafuta ekubikisa akatokwirawo chaizvo, ndofunga mukatasta muzvitoro zvakawanda ari kutosiya kana nesendi rimwe chete kutanga achichisvika pa$1,000 pachigubhu che2 liters chimwe chete. Saka izvi hatisina tarisiro yekuti zvichazokwira zvichimhanyidzana nemaererano nematambudziko ari kuitika pasi rose.
Kana takatarisa kuti vanhu vagara vari pakaoma nenyaya yemitengo yezvinhu, chii chingaitwa nehurumende, kana kuti tingati hurumende chii chainofanira kuita kuti ibatsire vatengi ava vagara vari parumananzombe?
Zvakutoda kuti hurumende inge ichipindira kuteramisa mitengo iyoyo kuburikidza nekuvamba homwe dzinogona kubatsira vemakambani kana homwe dzinogona kubatsira vatengi. Kana takatarisa panguva yatiri, inguva yakaoma sokuti taatichiedza kunge tichinanavira kuti tinge tichibuda mubongozozo rechirwere checovid-19 pasi rose, kusanganisira nemuno muZimbabwe, icho chaachambotidererewo mwaka ino yatiri neyapfuura. Pakashandawo mari yakawanda kudzivirira chirwere icho chekuti chisapararire, asi tiri mushishi kudaro ndopabva pauya dambudziko ratasangana naro. Saka pakufanira kuti hurumende ivambe homwe inobatsira vemabhizimusi, kunyanyanya vemabhizimusi madiki anenge achiri kusumukira aya, kuti zvinhu zvigadzirwe zvakawanda munyika.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gurukota rezvemhando dzemoto vaSoda Zhemu vakazivisa nezuro kuti vakanga vambomisa kushanda bhodhi repetrol trade rose vachiti riferefetwe mhosva dzekusashandisa hofisi yaro nemazvo. Bhodhi iri ranga richitungamirwa negweta vatinomuda Chinyoka vachiteverwa navaZanele Dube, uye rakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi mipfumbamwe yadarika mushure mekunge petrol trade yagara makore mashanu isina bhodhi. Dzimwe nengo dzebhodhi iri dzinoti simba rashe Eric Muriro, Gladys Mumure, Ferida Matambo, Lilian Temvias, Gertrude Marambada, Godfrey Ncube navaDakarai Mukuku. Mugwarora vakaburisa vaZhemu vakati vachadoma chikwata chichatarisa nekuferefeta nyaya iyi, vachiti zvichawanikwa nechikwata ichi ndizvo zvichazovapa munongedzero wekuenda mberi. Petrol Trade ndiyo inoona nezvekutengwa kwemafuta epetrol nedhiziri anopinda munyika. Studio 7 yakakundikana kunzwa divi renhengo yebhodhi rakamiswa basa iri. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kumbomiswa kushanda kwebhodhi iri kunogona kukanganisawo mafambisirwo ebasa mukambani iyi.
Chekutanga ndingati inini zvakakosha kuti tichitaure kuti zvinhu zvinoita kuita necorruption hazvisi zvinhu zvatinotsigira. Saka kubva pakuita ikoko ndingangoti idanho rakanaka, asi chatisina kunzwisisa ndechekuti corruption kana kuti uwori wemhando ipi waita kuti vange vachi suspend board iri ndozvinhu zvatofanira kuzonzwisisa nekuti board iri ranga risina nguva rapinda pazvinzvimbo.
Asi iko kumiswa basa kwaitwa board irori kune zvakunokanganisa here mashandiro ePetro Trade?
Zvakawanda. Tinoona kuti organization kana kuti makambani akaita sana Petro Trade anenge ada board kuti pange pachiitwa mamwe madecisions. Saka madecisions iwawo kana board recipo zvinonetsa kuti anga achibuda. Zvotoreva kuti kushanda kwekambani iyoyo kwadzikisirwa kana kuti kwakunonoka nekuti panenge pasina vamwe vanhu kuti vange vachipa madecisions kana kuti madano anenge achidiwa nekuti kambani inge ichifambira mberi zvakanaka.
Vazhinji vangada kuziva iro basa rinoitwa neboard kana kuti nekambani yePetro Trade.
Kambani iyi ndiyo inoona nezvekutengwa kwemafuta emhando yepetrol nedizeri zvichipinda munyika. Saka kambani iyi kambani yakakosha zvikuru mukuunzwa kunenge kuchiitwa mafuta muno munyika. Saka zvekuti vanenge vachitikidzana nani, vanenge vachishanda nani nevamwe madecisions akadaro, zvimwe zvinhu zvinokwanisa kusafamba zvinaka kana kusina board kuti zvinhu izvo zvinge zvichiitika.
Tichitarisa mawanirwo ari kuitwa mafuta munyika pari nhasi, tingati here panguva yanga iri board iri riri muhofisi zvinhu zvaa zvaimprova kana kuti zvaa zvashanduka zvichinakira veruzhinji?
Tingati isusu kwenguva dzapera idzi mafuta anga asiri kunetsa. Dambudziko ringangova rakaitika ndirekuti vanoda kutenga mafuta nemadzidhorazi ndo vanga vachinetseka. Asi kupinzwa kwemafuta kana kuti mafuta ekufambisa anga achipinda zvakanaka panga pasina kunetsa kwakanyanya panyaya idzodzo. Ka pamwe bhodhi rinokwanisa kunge rara kutanga kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Asi ngatirangarirawo kuti vamwewo vari kuzvipinzira mafuta edzimota ava vari independent makambani ari kuzviitirawo zvinhu zvavo ega. Saka ikambani inenge ichi ibatana nemakambani iwavo ari kuzviitira ega achizvipinzira iwo mafuta muno munyika.
Tiri kuonawo kuti mafuta anga achikwirawo zvakanyanya mumazuva iwayo apera, zvingava nechekuita here nemashandiro ebhodhi irori?
Kukwira kwaita mafuta inyaya mbiri. Nyaya yekutanga ihundo iri kuitika kuRussia neUkraine yakwidza mafuta aya pasi rese. Asi nyaya yechipiri inyaya yemitero yakawanda inoiswa pamafuta emuno kuti azvisvika muno. Ndo imwewo yaita kuti mafuta anga achikwira nemajini yakati kwirirei. Iyoyo nyaya yekuti akwira pasi rose. Asi zvikuru seiwo kunyanya nyaya dzekuti tine malevies kana kuti mataxes kana kuti mitero yakawanda inenge ichiisirwa ivo vanhu vane chekuita nekupinza mafuta muno, zvinozokonzera kuti mafuta achona azouya kuvanhu akutuna.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare. Zvichitevera kushorwa kweZimbabwe nenhengo yeParamende yeBritain pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu, imwe nhengo yeZANUPF Dr. Masimba Mavaza vanoti Britain haisi nyika ine kodzero yekushora Zimbabwe, zvikuru sei kana tikatarisa kwakabva Zimbabwe neBritain. Vachitaura muParamende yeBritain, gurukota rinoona nezvenyika dziri muCommonwealth vaPatrick Stopford vakashora bato reZANUPF, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yeZimbabwe vachiti vanotyora kodzero dzevanhu uye vachiti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kuferefetwa pamusoro pekufa kwemutsigiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uyo anonzi akapondwa pamusangano webato iri. Dr. Mavaza vanoti vaStopford havazivi mutauro wechishona, vachiti zvavakataura hazvienderani nezvakataurwa nemutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga.
Gurukota iri rine dambudziko rekuti harinzwisisi kana kuti yatingati mutauro wechururimi rwamai rwechishona aitaura achitsamira zvikuru sei pamashoko akataurwa nemutedzeri wemutungamiriri wehurumende wemutungamiriri wenyika vachiwenga uye kuti tichaparadza opposition sekuparadzwa kunoitwa inda inenge iri paruvare chaasinganzwisi ndechekuti aya zvinyaudzo simbi zvinoshandiswa muudzamu hwemashoko edu echivanhu saka uyo akabva atora literal meaning yacho kuti zvakaita sekunge zviri kunzi handi tinoapaza musoro zvakangoitikawo hazvo nerombo rakaipa kuti mangwana acho pakabva paita bvonga mupopoto manyamamiri nerongo akamusimuka mukwekwe nekuda kwevafanawo vakangoitawo musikanzwa vakapindawo pakati perali yange iripo pakaita hondo chekutanga minista uyo haana kutaura haana kukomenda kana pamwe chete zvapo nemasoko akataurwa nevanhu vemdc kando vetriplec vachiti rovai vanhu musatize rovai vanhu varovei nawo 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 and zviri pamapepanhau nepamavhitivhiti ese achidaidzira anonzi bvondo kuti rovai vanhu vanhu vari kunzi rovai vakadzoserawo vakaitawo honda yavakaita nerombo rakaipa mumwe chete akafa dai yaiva zano rekunorova nekuuraya vanhu nemapfumo nemapanga dai tine vazhinji vakafa musi woyo asi pakafa mumwe chete kuratidza kuti vanhu vashomashoma vanga vakadhakwa vakangoitawo zvavo zvavakanga vasina kutumwa hatingangoti dambudziko raitika kana kuti hondo yaitika yese inonzi yatumwa nezanupf
asi Dr. Mavaza vastopford havasi kushora zvakaitika here
mashoko ake ekunyunyuta nekusoropodza bato rezanupf anongoratidza godo ragara riripo pakati pake nebato rezanupf anongoratidza ukasha hwavagara uvainahwo pamusoro pebato rezanupf zanupf yaako mazuva ano zanupf yavamunangagwa inotarisira kodzero dzevanhu pamusoro zvaiitika kare nezvaakuitika iko zvinoizvi zvatova zvinhu zvakasiyana zvekuti hurumende yenyika yeengland yaifanira kutopururudza kuti no zvinhu zvashanduka muzimbabwe vamunangagwa vaunza utongi hwejekerere vaunza kuzvitonga kuzere vaunza yatingati freedom kusununguka muvanhu munhu anoita zvaada vapati anoita zvaada hakuna ari kurambidzwa saka nyunyuto yavo yavakaita inongoratidza kuti vane kwavo kwavakangorerekera
avo vange vari gweta vari nhengo yezanupf Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuUnited Kingdom nestudio 7 asi nhengo yecitizens coalition for change vanogara muamerica vazvidzvaye ruzvidzo vanoti zvakataurwa navastopford ndezvechokwadi sezvo zanupf ichityora kodzero dzevanhu mazuva ose tarisa zviri mumapepa nhau anhasi Newsday rinoti Mberengwa Business Center yava nemwedzi mizhinji isina mvura izvo zviri kukonzera madzimai kufamba kwemakiromita mazhinji kunochera mvura murwizi rwemuchingwi vanhu vanosvika zviuru gumi nezvishanu vanogara panzvimbo iyi muNewsday makare nezuro nhengo dzeparamende dzakakurudzira komishini yesports and recreation commission kuti idzosere pachigaro bhodhi rezifa senzira yokubatsira vatambi venhabvu mufinancial gazette bazi redepartment of veterinary services richibatsirwa nesangano refood and agriculture organization neeuropean union ravamba chirongwa chemakore gumi chekudzivirira mwombe kubva kuchirwere chinokonzerwa nezvishambwe yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuti ndingotaure nyaya yekupembererwa kweWomen's Day tichitarisa kodzero dzemadzimai muZimbabwe. Zvinokosha chete mukumirirana semadzimai vachimirira zvimwe zvinhu, asi kuti madzimai abatane mukumirirana munyaya dzakafanana nedzemapolitical violence, mapolitical abuses. Women are not standing together as we saw about Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri and all the others. Vakabjagitwa, vakarohwa, vakashungurudzwa, vakaiswa mumatorongo. Varivo varepwa, varivo vabatwa zvibharo vakashungurudzwa. The same as Mary Chiwenga. Ndoo zvimwe chete zvatiri kungoona kuti ari kutoshungurudzwa nevakuru vari muhurumende. Asi madzimai haasi kumira in solidarity with those women and stand as women to say no to abuse, no to based violence, gender-based violence, no to violence against the women of the society of Zimbabwe. So we are saying the people, the women of Zimbabwe, has to learn to stand up and stand for each other, regardless of where, which party you support and which church you go or wherever you come from. We need to stand together as the people of Zimbabwe. Thank you. Muve nenguva yakanaka.
Zvigubhu ngondongondo from Peter Maresbeck. Pane nyaya iri kundiita worry very much, and worried about this because even President Chamisa seems not to be talking about this issue zvakanyanya, and I don't know whether it is because are satisfied nemamirira akaita zvinhu here kana kuti kwete. Besides the reforms that are being talked about in the country, there is an issue of the diaspora vote. I want to say, if we do not pressurize and put pressure on ZANU-PF, this thing is not going to materialize. ZANU-PF aibvumi kana tikasai kuita zvokuwamanikidza kuti zviitike zvinezvi. They cannot explain to us kuti vanoda kudya mari inobva kudiaspora through remittances, but they don't want the people who are with the remittances here to afford. This must be issue number one.
Vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuti vasvinure vaonesese, vasapatiswe ZANU-PF. Vakapuwa zvimagwere, vakapuwa zvinyimo, vakapuwa mafertilizers. That's useless. Zvivasiri zvemuZimbabwe zvavanopuwa zvemuZimbabwe. Ngativhotere kuti tikine mari mukwama, ngativhotere kuti tihore. Saka kuvhotera kuti tihore kuvhotera change. Vanhu svinurai, musapatiswa ZANU-PF. Ngatiende nouwandu kuti ndovhota tibvise ZANU-PF. Vana vaidi vazoona mabasa because masupermarket akavhara kuzvimbo kwakavhara. Amato supermarket vakavhara. Vana Alaska Mile vakavhara. Vana Tedco vakavhara. Vana Tate Steel vakavhara. Vana Aroma Bakers vakavhara. To mention the show, if vichibudisa ngoona kuti utongo wanga urimo wanga usiri super, wanga wahafu waudzvanyirira. Saka vanhu ngatiendei tinovhura nouwandu wedu tibvise ZANU-PF ibve tione nokuti one ugaro hwakanaka mangwana.
I'm going to go to the house. Saka unanga awinanga vamupechimuti chake atonge kunyika iende mberi. Ndimindoga handiko kuti nyika inake. Nyika ngaipane zvimuti iende mberi. Kuti mazwi angu iwawo. Mberi naneru, neru.
Amukatiko vatamara nemiti vana tinoroka wanzi. Najonga kandidere patiri kuno tinofara ndine kusvikana kukuru pamusoro pematongerwo enyika musha kwedu. Vanhu vaakurayiwa vakataurwa navachivenda zviya. Hondo iyi tingaipedza seiko? Woipedza seiko hondo iyi maZimbabwe? Topeta maoko here? Aiwa, neJehovha anga apindira. Tikurudzirwa nevari muhurumende, utongi hunochinjana. Mhosva dzavari kupara idzi vanozokwanisa kudzimirira here? kuti vachapitsira vamajere kune vaimbozvipishasha ushasha hwakapera nezvangu usiku ndikuti vanhu pabofadini kubva kwabhutu kumusha kuti if atenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudzidzana kwayo neUkraine. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti ukama hweAmerica neUkraine hwakasimba uye hune nhoroondo. Vanoti pari zvino America iri mushishi kubatsira vanhu vemuUkraine munguva ino yavari kurwiswa neRussia. Vanoti Russia yakangotanga kurwisa Ukraine pasina chikonzero chine musoro chayakapa. America ndiyo imwe yenyika dziri kubatsira Ukraine zvakanyanya uye mumakore masere adarika kusvika pari zvino yapa rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni mazana mana nemashanu kana kuti United States dollars 405 million. Izvi zvakatanga kubva Russia zvayakapamba mamwe matunhu eUkraine. VaBlinken vanoti rubatsiro urwu rwuri kutarisirwa kuendeswa kuvanhu vemuUkraine kuburikidza nemasangano akazvimirira oga asingaite zvematongero enyika kana rusarura. Rubatsiro urwu ruchapa kuti masangano anopa rubatsiro pasi rose akwanise kupa vanhu vemuUkraine zvekudya, mvura yakachena, pekugara, kusimudzira utano hwavo uye kuti vazvidzivirire kubva kuchando chiri munyika iyi pari zvino. Rubatsiro urwu rwakananganawo nekubatsira vanhu vanenge vapatsanurana nekuda kwehondo kuti vakwanise kuzivana kuti vari kupi, zvinozobatsira kuti vakwanise kuzosangana zvakare. America yatenda zvikuru nyika dzakapoteredza Ukraine nekubatsira kwadziri kuita vanhu vari kuda upoteri vachitiza hondo. America iri kuita nhaurirano nenyika idzi kuti dzirambe dzakavhura miganhu yavo kubatsira vanhu veUkraine. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000 vatiza muUkraine vachienda muupoteri kusvika pari zvino. Nyika dziri kutambira vari kutiza ava dzinosanganisira Poland, Romania, Hungary, Moldova neSlovakia. Mukuru wesangano reUSAID amai Samantha Power vanoti vanhu vakawanda muPoland vari kutambira mudzimba dzavo vapoteri vari kutiza hondo kuUkraine ava. Vanoti vari kuvabatsira zvakanyanya nekuvapawo zvinodiwa nevacheche vakawanda zvinosanganisira zvekudya nezvekupfeka. Amai Power vati vanofungidzira kuti vanhu vari pakati pemamiriyoni matatu nemashanu vachaenda muupoteri. VaBlinken vakurudzira dzimwe nyika kuti dzitambire vapoteri vekuUkraine dzoregedza kuvadzosera kunyika kwavo sezvo vakatarisana nerufu. America yatenda masangano ose ari kubatsira Ukraine vakakurudzira mamwe kuti abatsirewo nechimbi chimbi muUkraine nenyika dzakapoteredza. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudzidzana kwayo neUkraine uye maaverengerwa neni chanonoka wande weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutengo wehupfu wakwidzwa nezvikamu 15 kubva muzana kana kuti 15%. Hurumende yambomisa kushanda bhodhi repetrotrade rose vachiti riferefetwe mhosva dzekushandisa hofisi yaro nenzira dzisina kunaka. tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.